manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera nhasi kuri musi wechishanu 3 2021 Magateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inozivisa kuti yawana vanhu makumi mashanu vaine mhando yeCOVID-19 yeOmicron variant. Vanhu vakawanda vanoti vari kutadza kutora mari dzavo kumabhanga. Veruzhinji vanoudzwa kuti vasaite chipatapata kumhanyira kunotenga zvinhu muzvitoro sezvo munyika muine chikafu chakawanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi mashanu vabatwa vaine mhando itsva yeCOVID-19 yeOmicron variant muZimbabwe. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Chamunorwa Mangwiro, vati ropa rakaongororwa iraive rabva kuvanhu makumi maviri vakabatwa nedenda iri pamasvingo Teachers College, vatambi venhabvu makumi maviri nevaviri vechikwata cheUnder 17 National Team uye vamwe vanhu vasere. VaMangwiro vati ropa rese makumi mashanu rakavhenekwa rakawanikwa ruine utachiona hwemhando itsva yeCOVID-19 yeOmicron variant.
Sehurumende takaita ongororo kuvana vari pachikoro chiri kumasvingo uku vanodzidzirira zvokuva vadzidzisi nevana vanga vakaungana vada kunotamba mutambo yenhabvu. Takatora ropa ravo tikaona kuti vane chirwere ichi cheCOVID-19, asi takazotora makumi mashanu evanawo nemubatanidzwa vese tikaona kuti chirwere chaakutyisa mazuva ano chauya ichi chinonzi Omicron variant yacho iyoyo. Musi zvirwere zvinotumidzwa mazita nekuti utachiona hwacho hunenge hwakamira sei. Takawana kuti makumi mashanu evana vanacho chirwere chitsva chatiri kutaura ichi.
VaMangwiro vatiwo vashandi vese vanoshanda nekurwisana nechirwere cheCOVID-19 pamwe nevese vanorarama nezvirwere zveupenyu hwese vave kufanirwa kubayiwa nhomba yetatu.
Isu sehurumende tatanga zvakare kuti vanhu vaya vana mukoti, vana chiremba, avo vanosangana nevanhu saimi vatori venhau, vana mapurisa anosenza mimigwagwa kana kupi, vakubayiwa nhomba yechitatu. Kutanga izvozvi ndigere pano tiri kutoti vanhu ava ngavachitanga kubayiwa.
VaMangwiro vatiwo kukwira kwehuwandu hwevari kubatwa neutachiona hweCOVID-19 mucherechedzo wekuti nyika yapinda pachikamu chechina kubva zvatanga denda iri kana kuti fourth wave. Vaimbo vagurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vati ongororo iyi inoratidza kuti mhando yeCOVID-19 yeOmicron ratova dambudziko guru munyika.
Kana vanhu 50 out of 50 vakatestiwa vakaitwa genomic sequencing vakaonekwa kunzi variant yeCOVID-19 yavanayo ndiyo yeOmicron, zvinoreva kuti izvo haiwa zvino taane epidemic yeOmicron. Delta variant inenge yapushirwa kusaidha isisipo. Uyezve zvinoreva kuti izvo Omicron iri kupararira sechamupupuri, iri kuita zvokubhebha chaizvo. Saka tinofanira kungwarira tiwedzere mamezures ekudzivirira iuma social measures atagara chitarine zvavo.
Zimbabwe yava pakati penyika dzinodarika makumi mashanu idzo dzinosanganisira America, Britain, Brazil nedzimwe dzine vanhu vane chirwere chemhando yeOmicron variant pasi rose zvichitevera kubuda kweSouth Africa pachena mwedzi wapera ichiti yainge yawana utachiona uhu munyika iyi. Nyika dzakawanda dzakabva dzamisa kutambira vanhu vanobva kunyika nomwe dzekuchamhembe kweAfrica dzinosanganisira South Africa, Zimbabwe, Namibia, Mozambique, Lesotho, Eswatini neBotswana. Zimbabwe inoti iri kutora matanho ekuona kuti chirwere ichi chisaramba chipararira munyika kuburikidza nekuti vanenge vapinda munyika vachibva kudzimwe nyika kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe vazvipatsanure kwamazuva akatarwa nehurumende mushure mekuvhenekwa chirwere ichi pavanopinda munyika. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hakuna munhu akafa nedenda iri munyika yose, izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi vangori pazviuru zvina nemazana manomwe nevanomwe kana kuti 4707. Vanhu chiuru chimwe chete nemakumi mana nevaviri vakabatwa nedenda iri nezuro wakare, izvo zvakasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vava zviuru zana nemakumi matatu nezvitanhatu nemazana matatu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 136,379. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana masere nemakumi maviri nezvipfumbamwe nemazana matanhatu ane makumi matatu nevatanhatu kana kuti 3,829,636. Vabayiwa nhomba yechipiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nemakumi mashanu nechimwe nemazana matanhatu ane makumi maviri nevashanu kana kuti 2,851,625. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti inoda kubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kuparara kwechirwere ichi munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika dzakapoteredza Zimbabwe zviri kushora zvikuru matanho ari kutorwa nehurumende ichizviomesera ichiti iri kudzivirira kupararira kwemhando itsva yeCOVID-19 yeOmicron variant. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
With immediate effect, all returning residents and visitors have to undergo PCR testing and will be quarantined at on cost for days recommended by WHO. Even if they present negative PCR test results from elsewhere.
Mashoko emutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa yasiya zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika dzakatenderedza Zimbabwe dzinoti Botswana, Namibia, Zambia, South Africa nedzimwe nemisodzi pamatama. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reLusaka muZambia vaSimon chiri kure vaudza Studio 7 parorari kuti vakachamanzwa zvikuru nedanho ratorwa nehurumende rekuomesera zvizvarwa zvenyika zvinenge zvichishanyira hama neshamwari sezvo zvichapedza nguva yakareba zviri muquarantine mushure mekubhadhariswa madhora makumi matanhatu ekuamerica kuti zvivhenekwe COVID-19.
Zvinoshamisika nemukuru wavo vari kuti hanzi hatina kumbofosa vanhu kuti vauye kumusha, asi takafosa vakakuuya kuzotiza tichitsvaga kurarama. Tavationa mhuri yamwana yanegore ndisina kuona. Tinoda kutsvakira mitemo iripo ndeyekuti ndeyeinternational relevance, tachasenge tiri kuda kuita mamesures ecovid, asi kada kuenda kumarodzi yako chaiko tinoziva kuti kumarodzi neentry ports hakuna zviri kuitika zviriko, kurenga senge muri kuita zvinhu chaizvo chaizvo. Tikadzikira zvedu ndege tobva takondinya nemarodzi.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reGaborone muBotswana vaAndon Hofer vanoti zvinorwadza kuti vamwe vava nemakore maviri vasingakwanise kusangana nemhuri dzavo mushure mekuvharirwa mumasango mavari nekuda kwecovid-19.
Sezvatinongogara kuziva kuti hurumende yeZimbabwe haina chakanaka chainoitira vanhu vayo, asi kunze kwokungoisa misodzi pamatama nguva nenguva. Naizvozvo izvi hazvitishamisi kuti vanhu vanonokwarandainwa, vanhu vanonzi vanotestwa nemari yavo yakanyanya. Musouthern region of Africa, Zimbabwe was the first country kuomesera vanhu vayo ichibhadharisa US$60.
Vachitaura nestudio 7 parunare vari muJohannesburg muSouth Africa, vaRonald Chikwenere vanoti vanhu vanga vachida kubatanidza kunoona hama neshamwari panguva ino yezororo nekunyoresa kuvhota muna 2023 vouna chisonekwi mavangainyoka.
Vanhu vazhinji vachaomegwa pakuti nokuda kwokuti vanhu vazhinji vanobva kuno kuvachienda kuChristmas vanosumuka kunana 15-20, saka kanopinda mukwarandaini for 10 days, zvinoreva izvoti paanobuda anenge atova nguva yekuti achitodzokera kubasa. Saka kuzowana nguva yekuti anoona hama dzake azokwanisa kurejesa, chaangangeita nechekuti anogona kunetawo zuva rimwe kana mazuva maviri, ndo nhamo yatakatarisana nayo iko zvino, kuti diaspora yatova padisadvantage zvikuru nenyaya yekuti havazowani mukana kunorejesa nokuda kwo kwarandainiwa.
Mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa zvinhu reZimbabwe International Cross Border Association vaDennis Juru vanoti nhamo ine nharo kune vanotenga zvinhu kunze kwenyika kuti vatengese munyika.
Nhamo ine vacrossborder traders yakaoma, uyezve zvakonzeresa kuti vanhu vanga vachiwana zvinhu zvakachipa. Ruzhinji rweZimbabwe kuburikidza nemacrossborder traders vakange nhamo vatambura zvakanyanyisisa pamusava pekuti vanga vakungowana zvinhu kuzvitoro zvikuru chete zvinove zvinodhura, vanhu vatambura zvisingaiti.
Asi nyanzvi munyadza utano weveruzhinji vatendai mutombeni vanoti vanhu vanofanira kufavira ngoma nokuti usiku uchiri hurefu.
Tose edu zvakaoma mbudzi kana yasvika holiday zvino vazhinji totasira kunge tine hama dzedu kumusha tiona mwatakapedza kuona kudhara paka zvakamira zvakadai zvino zvinorwadza. In the meantime also kuti zvisevha malife evanhu mbudzi kana chirwere chiri kwezvechiwa, you have to limit my movements, tongoda kutumidzira vanhu kumusha mari hazi tongozongoona after holiday yapera maybe next year pafree mba mune movement iri boyo yekufamba.
Basi rezvoutano radzivisa nhasi kuti uwandu hwevanhu vavanikwa vaine mhando itsve covid-19 iyi wasvika pamakumi mashanu, asi uwandu hungangokwira nhasi manheru mushure mekuziviswa zvasvera zvichiongororwa nhasi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Matondo.
Masangano eGrain Millers Association of Zimbabwe neConfederation of Zimbabwe Retailers avimbisa veruzhinji kuti pachange paine chikafu chakakwana munyika panguva yezororo rekisimusi negore idzva. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mukuru weGMAS vatafadzwa musarara pamwe nemukuru weCRZ vaDanford Mutashu vaudza vatorwe naumwe Harare nhasi kuti vanhu havafaniri kutenga chikafu zvematyira, sezvo chikafu chese chakaita sehupfu, chingwa, shuga, binzi nezvimwe chakawanda zvekuti munhu wese anokwanisa kuchiwana. Vamusarara vati makore maviri apfuura chikafu change chichinetsa munyika, asi gore rino chikafu chakawandisa nekuda kwezvirongwa zvehurumende zvekutsigira varimi zvakaita secommand agriculture. Vamusarara vatenda mabhanga akaita sebhanga IBC neReserve Bank nekutsigira sangano ravo pamwe nevarimi vachiti izvi ndizvo zvaita kuti nyika iwane chikafu chakakwana. Vati kubva muna 2017 kusvika pari zvino vaona rutsigiro rwemari inodarika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica ekutsigira mabasa ekurima chibage negorosi. Kunyange hazvo vamusarara vatenda hurumende neRBZ nemamwe mabhanga nerutsigiro rwavakawana, komiti yeparamende inoona nezvekurima inoti mapurisa neAnti Corruption Commission vanofanira kuongorora GMAS nekusashandisa mari iyi zvakanaka. Komiti iyi inoti vamusarara nesangano ravo vane mamiriyoni makumi maviri nemasere nemazana maviri ezviuru zvemadhora ekuAmerica havasina kushandisa zvakajeka. Mapurisa nezaki havana zvavati vaita panyaya iyi iri kupomerwa vamusarara nekomiti yeparamende. Zvichakadai vamutashi vati vakarunga nemasangano akaita sejimas nemamwe anogadzira zvinhu ayo akavimbisa kuti zvinhu zvichange zvakazara muzvitoro. Vatiwo nhengo dzesangano ravo hadzisi kuzokwidza mitengo panguva yezororo, vachiti vachashanda nemapurisa kana izvi zvichinge zvaitika.
Asi chatoda kuvimbisa vatengi ndechekuti kisimisi inoi vachange vaine maguta, zvinhu zviriko. Ngasamhanye mhanye havo kuti ndoda kutenga pauno, ndoda kutenga furawa imwe chete, wotenga mapakiti kana gumi. Tenga yaunongoenderana nekuwana kwako uye nokwandirana nemhuri yako. Tisaite panic buying. Saka ndo chikumbiro chatinacho.
Pane zvamunokwanisa kuita here kunhengo dzenyu dzino?
Asi vamutashi vati havana zvavanokwanisa kuita nemabhizimisi asina kunyoreswa pamutemo, vachiti ndivo vanowanzokwidza mutengo nguva nenguva.
Dziko ndo chikwe chikonzero chamunoona paro maketi ichiramba ichikura, maactivities anoitika ipapo. Nokuti vana ava kana vakawana shuga vanokwanisa kutengesa nemutengo wavo kana kutoita zvirango izvozvo zvawataura zvekuti inini pana handidizi mudhora, unongoya nemayusa chete. Saka zvadare izvozvo zvinoomera mutengi anenge aine mari yaanenge atambira yahora neZimbabwe dollar.
Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi, vachishanda nesangano reLabour Economic Development and Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vati masangano akaita serava mutashu haagoni kumisa mabhizimisi kuti asakwidza mitengo sezvo mabhizimisi mazhinji achishanda akazvimirira.
Vazhinji vari muinformal economy, saka wongo vamwe wacho vanogona vanenge vasiri muassociation havazvitambiri kana kuzvigashira. Nekuti association ingori inongounganidza maformal businesses vanenge vasina kunyanya kuwanda. Saka vazhinji vemabhizinesi vanotengesa vari muinformal economy.
Vatiwo chinokwidza mutengo inyaya yekuti zvinhu zviri kuwanikwa here kana kuti kwete, pamwe nekutiwo vanhu vane mari yekutenga here kana kuti kwete. Nguva yekupera kwegore, vashandi vanopihwa mari yebonus, izvo zvinoita kuti vawane simba rekutenga zvinhu zvakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vanhu vakawanda kusanganisira vashandi vehurumende vanoti vari kutadza kutora mari dzavo mumabhanga. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena, uyo ari muchinoi, anotipa nyaya inotevera.
Nhasi vanhu vaswera vakazara pamabhanga akawanda muchinoi, Karoi nekadoma, vachida kutora mari dzavo dzemihoro pamwe nemabhonasi, asi mabhanga akawanda anga achiti hana mari yakawanda. Mamwe mabhanga akaita seZB neCBZ anga achipa vanhu vashoma mari uye achivapa mari shoma pane yakatarwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe yemadhora zviuru zviviri pazuva. Mumwe atadza kutora mari yake nhasi pabhanga reCBZ ndiva Emmanuel Mashoko, avo vati vafumobata jongwe muromo kuenda kubhanga asi kusvika nguva dzemasikati vanga vasati vawana mari. VaMashoko, avo vanoti mari yavo yakapinda mubhanga musi wa29 Mbudzi, vati kupiwa madhora mazana maviri chete hazvina musoro.
Vari kulimita mari iri kunzi 200, asi hurumende yakati munhu ngaapuwe mari yake izi. Hazvina kunaka nokuti mari yakanzi yakapinda musi wa30 kusvika nanhasi vanhu hatisati atanga. Nhasi ndokutotanga vese nguva yese vanga vakamiririka. Now kubva musi wa30 nhasi ndokutanga kupa, vakupa kudaro vari kulimita kuti mari. Saka hatichaziva kuti tiri kufamba sei. Saka takuisi inini pfungwa dzangu dzadze kuti zviri kuitwa mubhengi umu mukamu havasi kuita zvinhu zviri proper. Panika pane poor coordination between government instruction na iwo masenzero avari kuita.
VaMashoko vati chimwe chinhu chave kunetsa ndechekuti mapurisa, masoja nevasori vari kupindira mumitsetse pamabhanga.
Instead kuti vanhu vauya kuseni vamira vakaita pio, ngavachitorwa sezvavari nelisti yavari kuita uko vari kuuya vachitora kunoku. Uya vamapurisa vari kuzvitititi tikutanga kupinda. Saka hapana balance yekuti vari kutora uku nekuku.
Mumwe mushandi wehurumende amai Gloria Nokwara vati vatadza kutora mari kubhanga ravo reNational Building Society vachinzi hapachisina mari. Vakuru vemabhanga emuchinoi anoti CBZ, NMB, ZB neNBS varamba kutaura nevatori venhau vachiti tibate vatauriri vavo kuHarare asi vanga vasingabatsike pambozhanhare dzavo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vati kubhadharwa kwemabhonasi kwaita kuti kudiwa kwemari iyi kumabhanga kuwedzerwe zvakanyanya zvave kupa kuti paite mitsetse kumabhanga. Vachitambara vati mabhanga akawanda anga asina kugadzirira.
Kukonzeresa mitsara yatiri kuona iyi demand yemari yakwira apo nguva maservice servants vazhinji akatambira mabhonasi, saka izvozvo zvaita kuti demand physical cash ikwirewo, zvoita kuti vanhu voenda kumabhanga vachida kutora mari dzavo. Of course supply mumabhanga yanga vanenge vanga vasina kugadzirira nyaya yemabhonasi iyoyi, saka ndozvakonzeresa makiwo uyewo zvekuti vamwe vanenge vari kurara kana kuti vamwe vari kutadza kuzange vachiwana mari nenyaya yekuti supply kana ari mayouth anotonga achiimportwawo. Saka panogona kuita masupply side disruptions in terms of availability hard cash, zvoita kuti mitsara irebe uye vamwe vatadzengo vachiwana mari pazuva iroro.
Gurukota rezvemari vamutuli Ncuve vakazivisa kuti vashandi vehurumende vanofanirwa kupiwa mari dzavo dzemabhonasi iri mari yekuAmerica, asi izvi hazvisi kuitika. Mumwe mukuru webhanga remuchinhoi asina kuda kudomwa nezita ati zvakaomera mabhanga kuti ape vashandi vehurumende mari yekuAmerica, iyo hurumende ichiisa mari yemunyika mumabhanga aya. Mabhanga akawanda muchinhoi anga achipa vanhu mari dziri pakati pemadhora zana nemazana mashanu, mari inoperera mukufamba kuenda kubhanga. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti riri kuremekedza nemubayiro Botswana nepamusana peurongwa hwayo hwakanaka hwokudzivirira vana amai vakazvitakura kuti vasatapurire HIV kuvana vavo vasati vazvarwa. Uwandu hwevanhu vari kutanga kutsvaga rubatsiro muAmerica mushure mekushaya mabasa hunonzi hwaramba hwakadzikira panguva iyo. Vashandirwi vari kutsvaga vamwe vashandi apo America iri kubuda mudambudziko rakakonzerwa nechirwere cheCOVID-19 zvichitevera kukura kuri kuita upfumi hwayo. Chirongwa chiri kuitwa neInternational Committee of the Red Cross chiri kubatsira zvikuru vanhu vanenge vasisazivikanwa kuti varipi mushure mekuenda kunotsvaga mafuro manyoro kuSouth Africa. Kudza naimusengi anotipa nyaya inotevera.
Zviuru nezviuru zvezvizvarwa zveZimbabwe zvinosiya misha zvichienda kunotsvaga mafuro manyoro kunyika dzakasiyana-siyana kunyanya South Africa. Asi havazi vose vanoita rombo rakanaka rekunowana upenyu huri nani, uye vakawanda vanosvikonyangarika vasingazivikanwi kuti varipi, vamwewo vachifa, hama dzavo dzichitadza kuzviziva nekukasika. Nekuda kwekuona dambudziko iri, muzinda weInternational Committee of the Red Cross kana kuti ICRC mudunhu rekuChamhembe kweAfrica wakaparura chirongwa chekuedza kuti vanhu vanenge vanyangarika seizvi vayanane nehama dzavo, uyewo kuti hama dzeavo vanenge vafa dziziviswe. Amai Cornelia Chiwedzerero, mugari wekumaruva ekwaChiremba, kuzaka mudunhu remasvingo, uye ndemumwe wevanhu vakabatsirwa pasi pechirongwa ichi. Amai Chiwedzerero vane mwana wavo mushakabvu George, uyo akabva kumusha achienda kuSouth Africa kunoshava sevamwe. Vanoti havachaziva kuti George aive aenda kuSouth Africa gore ripi, asi aive azvarwa mugore ra1981 uye paakaenda akabva angotizii ari ikoko.
Baba vake vakanga vashaika, saka paakangoona kuti hapasina mari yekuti ndiendese kuchikoro ndokubva atoenda kuJoni. Asi gore rakaenda handichazivi kubva zvaaenda, haana kumbofona nokuti kwakusati kwaona mafoni, plus kuti uwane mari yekuti nyange une foni kuti ndifonerewo wanga usingaiwani. Wakaenda asati asvika zero rokuti ndakatomupedzira kuonana naye kare.
Amai Chiwedzerero vanoti vakazonzwa nezvechirongwa cheICRC chichitaurwa nezvacho nakanzura wemunharaunda mavo, vakanyoresawo kuti vabatsirwe. Tsvakurudzo yakaitwa neICRC yakazoratidza kuti George aiva afira kuSouth Africa uye vakazoziviswa izvi muna chivabvu wegore rakapera. Kunyange hazvo izvo zvakavarwadza nekuvanetsa kutambira, vanoti kuziva chokwadi kwakavabatsira zvikuru.
Wanga anorudona mai zvakanyanya-nyanya achiziva kuti kuna mai vangu. Saka ndokubva ndatozopindwa kutoziva kuti wakambashaika. Kuita makore akadai asina kufunga kuti ndombodzoka kana ndodai. Ndakatoziva kuti mwana wangu hakuchina zvachose. Pamano kungogara unochingoti kuda uchasvika. Handiti kare kwaimbonzi vanhu vejoni vanoti vakaenda vanondoita makore makumi vozouya vachembera. Asi ini ndakatobata chokwadi chekuti mwana wangu wakambashaikirako.
Amai Miriam Machingauta, avo vanogara muguta reHarare, ndomumwe wevanhu vari kubatsirwawo pasi pechirongwa cheICRC. Amai Machingauta vanoti hanzvadzi yavo Green Kunze yaiita zvekutenga zvinodiwa pakugadzira motokari dzinenge dzafa kuSouth Africa achizozvitengesa muZimbabwe, asi kubva zvaakaenda kunyika iyi mugore ra2006 haana kuzodzoka uye haazivikanwi kuti aripi, izvo vanoti zviri kukonzera kushushikana kukuru mumuri mavo. Amai Machingauta vakanzwa nezvechirongwa cheICRC nevebazi rezvekugara kwakanaka kwevanhu uye vanoti kunyange hazvo vasati vawana hanzvadzi yavo vanofara nerubatsiro rwavari kuwana.
Ndakutenda zvikuru zvechokwadi vari kuedza kuti batsire vasi pane zvinhu havasati vaita sevamuwanawo kana kuziva kuti ari kuti havasati. Bati vakamboedzawo vachitaura nesu vachiti kanselawo, asi totenda zvikuru pane vanowano vatinoonawo nekunzwawo vachinzi vawanikwa neRed Cross hama dzavo dzichifarawo vachiwana isu hatisati zvino.
Muzvare Temptation Gatsi vanoshanda nesangano reICRC muchirongwa chekubatsira vanhu kuti vayanane nehama dzavo ichi.
Vamwe vanonyura nekutsakatika muna Rwizi Rimupopo, vamwe vanopinda nemasango oparadzwa nemhuka dzesango, vamwe vanosangana nemapoka emagumaguma vobirwa, vamwe vanobatwa chibharo, vamwe vanenge vapukunyuka vaya matambudziko eseiwaya vanowirwawo nezvimwe vorasikirwa neupenyu hwavo. Asi vazhinji vanenge vasina mapepa kana magwaro ekufambisa aya atingati passport kana chitupa kuti vazivikanwe kuti ndavanani. Izvo zvinozoita kuti zvisave nyore kuzivisa hama dzavo dziri kuno kumusha pamusoro pendufu kana kunyangarika kwavo.
Zvare Gatsi vanoti chirongwa ichi chave nemakore mashanu uye kusvika pari zvino kune vanhu vanosvika 24 vakabatsirwa kuti vayanane nemhuri dzavo, asi vamwe 20 vakanyoresa kuti vabatsirwewo havasati vawana hama dzavo. Muzvare Gatsi vanoti chirongwa ichi chiri kubatsira vanhu zvikuru kuti vakwanise kugadzikana mupfungwa nemumwoyo mavo mushure mekunge vayanana nehama dzavo kana kuziva zvinenge zvakaitika kwadziri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanaya Musengi.
Vatsigiri vemutambo wenhabvu muZimbabwe vachange vakaungana muMandava Stadium nesvondo vachipemberera kusvika kumagumo emakundano emukombe wechibuku Super Cup.
Premier Soccer League yamisa mitambo yese league ichipa nguva kufinari yechibuku Super Cup iyo iri pakati peFC Platinum neEngezi Platinum Stars muMandava Stadium nemusi wesvondo. Chimwe chezvikwata izvi chichabuda nemukombe pamwe nemari inoita iyo madhora zviuru makumba nomwe nezvishanu pachapera mutambo uyo uri kuunganidza mhuri yenhabvu muzvishavane. Hapana mangange mumutambo uyu sezvo zvikwata izvi zvikatadza kupedzerana munguva yakatarwa. Mutambo uyu unopedzwa nemapenareti. Asi aimbotambira maWarriors Dumisani Mupofu anoti mutambo uyu wakaoma zvekuti zvikwata izvi zvicharwa kusvika muextra time asi hazvizopinde mumapenareti.
Game rakaoma kwazvo because ma team 2 aya parizvino panguva inoyi ndo ma team ari kupisa, ndo ma team ari kutamba bhora rakanaka and the style of play nema players acho ari ku FC Platinum nekungezi akafanana. Game iroro richasvika maybe extra time.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaMathias Kufandirimbwa vanoti chiri kunakidza pamutambo uyu ndechekuti zvikwata izvi zvakanangana nekufadza vateveri vazvo nekutora mukombe vasingatarise zvemari iripo.
Mutambo uyu kuchange kuri kumakubukasvi. Takatarisa vatambi vacho vese kuFC Platinum nekungezi kana pari pakupuhwa mari paya patinoti maincentive. Zvikwata izvozvo hazvinetseki. Saka vakomana ava homwe dzavo dzakazara apa chavarungotambira imbiri yekuwina mukombe uyu.
Mpofu uyo akambotambira zvekare Capes United anoti semaonero ake pakugumisira FC Platinum ndiyo ichakunda asi nezvibodzwa zvishoma shoma.
I will give FC Platinum kuti win a game, but ne narrow margin because these two teams they are playing good football.
Asi mteveri wengezi Platinum Stars muzare fungai muzane namo vanoti mukombe ndewavo.
Ya, mandava imoma takavarova tikutovarova. Mukombe ndewedu hatikutotora.
Pamusoro pemukombe nemari, chikwata chinotora mukombe uyu chinobudirira kumirira nyika makwikwi eCAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chelive talk na 8 p.m. tirikutarisa dambudziko reCOVID-19 rakatarisana nenyika. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.